Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 29 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuparara kwedhora remunyika kwomanikidza vezvitoro zvikuru munyika kutara mitengo yezvimwe zvitengeswa zvavo mumadhora ekuAmerica chete. Mapurisa ovimbisa veruzhinji kuti achange achiita basa ravo kuitira kuderedza kuparwa kwedzimhosva pamwe nekuitika kwetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo reEaster. Mamwe madzimai ekumaruwa oti akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana vachienzaniswa nemagariro emadzimai ekumaguta. Indwe mwimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vezvitoro zvikuru munyika zvinosanganisira OK neTM Pick and Pay vanonzi vatanga nhasi kutara mitengo yezvimwe zvinhu zvavanotengesa iri mumadhora ekuAmerica chete. Zvimwe zvezvinhu zvinonzi zvatanga kutengeswa zviri mumadhora ekuAmerica chete zvinosanganisira mafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa yehupfu, mukaka pamwe nezvigadzirwa zveimwe kambani. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vakasatokwanisa kutora danho irori rekuti zvavatenga nemadhora ekuAmerica vozvitengesawo nemadhora ekuAmerica, vakawanda vavo vanobhuroka nekuti nharaunda yacho iri kuremera vezvitoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo dhora remunyika riri kunzi riri kuramba richiderera uremu hwaro kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kuti tinzwe chasvitsa vezvitoro pakutora danho iri, ngatinzwei vaMutashu vachitsanangura.
Panguva inoi vakatsikirirwa zvakanyanya kubudikidza nekuoma kuri kuita nharaunda yavanenge vachiitira mabhizimusi. Uye kana takatarisa nhau yataramba tichingoongorora nezvayo tichitsvaka masolution yekunetseka kunoita maformal business, kana takasanganisa nemainformal business, avo mainformal business vasingaripire mutero kuzimura, vasingaripire mutero yakasiyana-siyana kana marezinesi ezvitoro, vanongotengesawo pamadiro asi vachitengesa munharaunda imwe chete iyoyo inenge iine maformal shops vanenge vachiripira zvakafanana nemataxis, mitero yemashopu uyewo nemimwe mitero yakatarwa nehurumende, mastatutory obligations yakasiyana-siyana. Saka ndodambudziko riripo riri kufana kunge richibatiranwa pamwe chete.
Pane zviri kuitwa here vaMutashu zvekugadzirisa dambudziko irori? Tichiona kuti idambudziko raane nguva.
Hurukuro dziri kuramba dzichienderera mberi pakati pevemabhizimusi nehurumende kuti tinge tichitsvaka solution. Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko einflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano nedecision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Asika hurumende inoti dhora remunyika rinongoshanda vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wezuvaro. Zvinozoremera papi vezvitoro?
Zviri kuremera vezvitoro nenhau yekuti vari kunetseka kuti varambe vachimanikidzirwa nemutemo kuti zvavanenge vahodha neUS dollar vazvitengese kuvatengi nemari yemuno vachishandisa muripo weexchange rate plus 10% yakatarwa ne hurumende ne Reserve Bank. Ndo dingindira rematambudziko akawanda nauye exchange rate ne nauye currency direction. Zvaremera mabhizimusi, zvaremerawo vatengi, nekuti vatengi vanenge vachida kuramba vaine sarudzo yekutenga nemari yavanenge vakabata mumaoko, ingava yemuno kana yekunze. Asi sarudzo iyoyo iri kuramba ichiita shoma.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kuderera kuri kuita mari yemuno kuri kuita kuti spewe wezvitoro ava wave nenguva yakaoma pakuti vakatengesa zvavanotengesa nemazim dollar, ngatiti vatengesa nemazim dollar. Kudera kwa rukita zim dola against United States dollar kunorwa kuti wakazoda kuita restock say next month awachakwanisungu wachiita restocka nekuti mari yavanga wawana ya mazim dola awana mukutengesa kwavanga wachiita zvino inenge isareve chino inenge yaitwa eroded ne inflation. Saka tingi dambudziko riripo iroro.
Asika Dr. Chitambara, tinoona kuti vanga vachitengesa nemutengo yedhora remunyika vanga vachingotara vachishandisa mutengo weUS dollar wezuva iroro, kana kuti exchange rate inenge ichishanda. Zvakasiyana sei apa?
Dambudziko rekuderera kwesimba depreciation yeZimbabwe dollar, yelocal currency, inoafekta vemabhizimusi zvakanyanya, especially wezvitoro ivavava. Saka vakatengesa nemazim dollar vanogona kuzopinda mudambudziko rokutadza kuita restock. Saka zvatakuona ndezvekuti vazhinji vakuita price zvinhu zvavo nema United States dollars, then vari kutenga nema US dollars. Tiri kuona vamwe vari kupa madiscount kuincentivize kuencourage vanhu vakawanda kuti vange vachitenga nema US dollars. Zvinovabatsirawo kuti pavanozotenga imwe new stock vanenge vachikwanisa kutenga nekuti mari yavo inenge yakachengetedzeka in terms of value.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari pamwe nemabhazi zvinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa, kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo reEaster. VaGoliati vakurudzirawo veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakaona kuti vatyairi havasi kutevedzera mitemo yemumigwagwa. Mumashoko avo kune veruzhinji panguva ino yezororo reEaster, avaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vazivisawo kuti vachange vachiwedzera uwandu hwemapurisa nguva ino kuitira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pamwe nekudzivirira tsaona dzemumigwagwa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vatendi 45 kana kuti 45 vakashaya nezuro mutsaona yemumugwagwa kuSouth Africa mushure mekunge bhazi ravaive rabheuka nekubatira moto. Zvinonzi mwana ane makore masere ndiye chete akapona mutsaona iyi. Vatendi ava vaibva kuCameroon kuBotswana vachienda kugungano ravo kuSt Agnes Zion Christian Church kuMoria pedyo nePolokwane. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya yezororo iyi.
Isusu sanga vePassenger Association yeZimbabwe tiri kukurudzira vemachechi kana kuti vanhu vanofamba vakawanda kuti vatore matanho ekuona kuti vahaya mabhazi ane mityairi ane zvese zvakakwana zvinodiwa, madifensivhi, drivers license nemedical. Bhazi racho riri rakakwana, riri rodhiwedhere zvakare, vanogona kukumbira zvinhu izvozvo kana kutifonera kuti tovabatsire kuti tironge zvinhu izvozvo kuti zvinge zviri zviripo here kana vachihaya.
Kana vafambi vachiona kuti mutyairi nyanya wemabhazi haasi kufambisa basa zvakanaka, vanofanira kuita sei?
Kana tichikukurudzira vanhu kuti vasakwire mabhazi nemichovha vakawandisa zvikuru kana mapresidenti vanhu vanokira zvipiti vakawandisa zvikuru pakaita tsaona hapana munhu anosara patsaona yeye mhuri yese inogona kufa ipapo nokukurudzira kuti vange vachishandira pamwe chete nemapurisa vakaona zvinenge zvichiitika pamugwagwa ngavazivisewo mapurisa kuti pakati paritwa zvakati kana kuityaira wakati akadhakwa votumira namba dzebhazi iri dzodzo isiso dzodzienesa kumapurisa chivaudza kuti pane bhazi rakati rekufamba kunzvimbo dzakati avanhu havari kurudzirwa kuti vakadhakwa kana kuti bhazi harina zvakakwana rikutadza kubata mabhureki izvino takatobva kutodaro rimwe bhazi rekuti vanhu vaichema vachiti tyaira anga akatodhakwa bhazi risingabate mabhureki izvozvo takatoendesa namba pureki yebhazi iroro nekwarinofambira kuti vapurisa vange vachironda bhazi iroro saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiriita kuti ngatiite misoro pamwe chete tibatsira nemapurisa purisa azive zviri kuitika pamugwagwa pangava pamarodhiroki ipapo tikurudzira kuti mapurisa vange vachipedzewo mapasenja tinoda kuti vange vachiudzwa zvizvisikewo mubhazi nekuti nenguva tipiwe mukana wekuti tinge tichitaurirawo mapurisa zvekutinoedza mubhazi kushungurudzwa kwatinge tichiitwa nemabhazi crew panenge pachitamba bhazi ngatizvibudise pachena tikuti vafambi ngatitaurei tinzwike tigadzirise zvinhu zvekuda kugadziriswa pamugwagwa wezimbabwe
tinoona kuti vamwe vatotanga iro rizororo Easter. Pane maaccidents here amati manzwa pari zvino
pane accidents yakaitika nezuro pamugwagwa wemilotvo nemugwagwa unoenda kuhighfield pakatokwara vanhu yekombi tikuti hama dzedu dzinotyara vamwe vemakombi tikuti ndavakore vange vachiterera mitemo yemugwagwa kumanga handi kusvika tinodiwa kusvika zvakanaka
Vanga vari mutungamiri wesangano Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika muSenegal, vaBassirou Diomaye vasangana nevaive vave mutungamiri wenyika vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika vaMacky Sall kumuzinda wemutungamiri wenyika mushure memasvondo ematambudziko ane chekuita nesarudzo. Musangano uyu waratidza kuti pachave nekuchinjana kwemasimba murunyararo munyika inozvitutumadza pautongo wejekerere nekugadzikana mudunhu rine dambudziko rekubvutwa kwemasimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kubatsira kutsvaga rubatsiro rwemari kune vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden, chakaunganidza mari inoita mamiriyoni makumi maviri nematanhatu emadhora kana kuti $26 million pamabiko akaitirwa muNew York nezuro. Mari iyi iyo yakaunganidzwa mukati memaawa matatu ichashandiswa mukutsvaga rutsigiro rwavaBiden pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino, uye zvinonzi hazvisati zvamboitika kuti paunganidzwe mari yakawanda kudai munguva pfupi yakadaro. Mabiko aya akaunganidzawo pamwe chete vaimbo vevatungamiri veAmerica vaviri vaBarack Obama navaBill Clinton. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Mabondera andinozviita ndokutini bato rakabatana navamwe vese vakambotonga ava rakaita samaDemocrats richange richinokunda mberi kunoenda uko, nokuti gungano iri nderokuzama kuunganidza mari dzinobva kuvanhu madona dzandinoona sokuti mari idzi dzichawanda kudarika mari dzinenge dzichizounganidzwa navaTrump vachazonge vachiita fundraising yavo pamazuva ari kutevera awo.
Munoona sevachawana mari inopfuura yakawanikwa navaBiden here?
Ndichitarisa bato ramaRepublican riri kutungamirirwa navaDonald Trump andivoni vachizowana mari ichadarika vaBiden.
Ne makaye muchidaro Professor Masocha, chinovatadzisa chii?
Bato ramaRepublican harina kunge rakabatana. Vamwe chaivo havatodi kuendosa vaTrump. Tinoona isu kuti amai Nikki Haley vaikukwidzana navaTrump kusvika kumagumo kwazvo, vakaramba kuti vaendose vaTrump kuti vatsigiri vavo vabai Haley vakwanise kuzovhotera vaTrump. Vakati vakaramba sezvo zvambonyatsokuonekwa muhistiri dzamatongerwo enyika amaelection omuAmerica kuti pati ina vamwe vakuru vakuru vanoramba kutsigira iyo unenge anzi wahwina kupati iyoyo.
Chamunorumbidza pamusoro pemaRepublicans ndechipi? Simba remaRepublicans riri papi, Professor Masocha?
Chandinoona chingangova positive ku kampeni yavaTrump namaRepublican ndofunga ipfungwa dzavo dzavanotaura chaizvo nokuchema-chema kuti nyika yeAmerica iri ku wana vanhu vari kujamba boda vachiuya kuAmerica, nyaya yeimmigration nyaya huru chaizvo yekuti vanoti hapana nyika ingazombonyanyo kuramba ichibudirira kana ichinge ina maboda anenge asina kugadzirwa, anongoti vanhu vanojamba vachiuya. Saka nyaya yeimmigration iyo inenge inokwanisa kuvawanisa vanhu vavhotera vachiti aiwa nyika yedu yavakuwandirwa navanhu vanobva kunana South America uko.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo, Elliot Masocha vari parunhare natanonoka wande weStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruva anoti akasarira kumashure zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana zvichienzaniswa nemadzimai anogara mumaguta nemadhorobha. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro, mari, mitemo yemudzimba pamwe nemikana, vakawanda vavo havakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aiva nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende, amai Edna Muswere, vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhuri kwavanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remashonal and east, amai Wesleyn Mugadza, vanoti tsika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere, zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita masabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungwe kumashonal and west uye vari kanzura weward 23, amai Mary Muliswa Chikoka vebato rezanu PF, vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neelection resource center vaSolomon Bobosipunu vanoti kushaya mari, mikana mishoma, dzidzo shoma, mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarchy ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kana tichitarisa masadunhu, kana tichitarisa masabhuku, kana tichitarisa madzishe enzvimbo, vose ava tikazvitarisa kazhinji kazhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuviro chekuti vangawane mukana.
VaBobos Bunhu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remashonal and west pazvigaro makumi maviri nezviviri zvomuparamende madzimai matatu chete ndivo vakavhoterwa, vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena. mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemhondorongezi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe chete ndiye akavhoterwa. Mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda. Mutevedzeri wameya wechinhoyi amai Chipo Mulotywa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mhirizhonga yakawandisa, kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadande mutande.
Kutosa mupolitiki mune kurwisana kwakawanda zvakafanana nekutukwa, kusoropodzwa, kunyorwa mapepa nhau.
Mambo Ngezi vedunhu remhondorongezi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west vapita pasipamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamiriri varume nekuda kwetsika nemagariro, asi vanoti iye zvino zvashanduka. Vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emashonaland west, mashonaland central, mashonaland east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebhereland.
Kudhara nyaka yaiwanikwa nevanakomana chete pationa kaivo munhu kana achinzani vana 10 vanovaka vese.
Kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro. Hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda. Mamwe matano ehurumende ekuedza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pasi pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti quota system. Munyaya dzezveupfumi hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti reWomen's Bank. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aikona sokuti zvese izvo zvamuri kuita zvokuita sei mhiri tipovana mareda aichasandi yeye maredo amarara mungangonesanawo zvenyu mukatukana mukaita sei. Nyaya iripo iri nhau yokuti ZANU-PF ngaibve. ZANU-PF ikabva ibve muchero mangwana uno opposition ikapinda mangwani ipapapo tinozosvika panana June avo zviro zvese zvinonga zvanaka. Chisingadiwi ZANU-PF haisi kudikana kwaatetoko vakatora nyika vechiti vakangwara veZANU-PF. Novachaona moto, uchaona moto.
Vangagwagabve ngabve mnangagwa tichamudi tirikutambura nezimbabwe atatambura tiri pano paBotswana apa tobatwa sevaranda senhapwa kungonzi awa kwangoti ndobva kuZimbabwe kongoi makamuregedzera yachipinda iye munangagwa wenyu iyo aveduwe.
Vajonga, vajonga, Studio 7 vajonga, vanhu vose vamunotaura nhavo vanenge vari kunze kwenyika havasi muno muZimbabwe. Vose vamunotaura nhavo vanenge vari kunze kwenyika ivavo vanenge vachingotaura, havana zvavanokontributa kuno kuZimbabwe, havavhoti, havadii, vanenge vari kunze kwenyika. Saka zvinototinyangadza zvimwe zvinhu zvezvirotaura nevanhu ivavo. Regai tisungorarama mararamiro atinoita muno muZimbabwe, tiisu tiri muno muZimbabwe.
Muno muZimbabwe vana veZimbabwe tiri kutambura maChina achiluta zvunhu vachingoenda nazvo. Iyo zvino ukatadza nanabote rekwa muri kushakara vari kuita kutora zvavanoda vachinji pasina kana hwani chavanotisira vatiisirawo chatinoona kuti chichakaitwawo nemachaina. Asi hurumende iri kuzviona ende vachitora vanhu vaviri pabasa vachizadza mazeskavheta, vachingozadza mazeskavheta mazimuchina avo asina kana nebasa. Vanhu vachitambura nenyika, vanhu vachitambura munyika musina kana chavari kupiwa, vachitadzawo kuti hurumende ibetserewo vanhu kuti vanhu vapindewo mabasa vakawanda panoshandiwawo ipapo.
Muri seko vashamarari veStudio 7, tokumbirawo mutiudziro wamunangagwa vagadzirise nyika. Nyika yakunda kumawere itongofunga homwe dzavo chete, ndovari kungodya chete vachiguta vachifa neshara vachitora zvese zvicherwa zvita zvavo zvinhu zvepati vaita zvavo. Kavagadzirise nyika.
Studio 7 muri sei paStudio 7 tokumhorosai nemufaro. Ndipastor Save kubva kuChipinge. Studio 7 muri kunyanyoti pa news dzekuHarare nedze kumashingo. Kumanikaland hamusi kunyanyoti kupinda. Mudori wenawo kumanikaland wakapedzira atichatozivi kuti ndiani. Mamudare umu because taiziva uyu Loida Moyo. Manje izvi zvatichatozivi nekuti Studio 7 time chipinda kwese. Time chipinda kwese tipei nhau dzekumanikaland. Sango tipa dze mashingo ne dze ku blawa chete.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo wesungura vahombe Elliot Gwafa anorudza nechikwata cheBamuro Express. Ngatinzwei muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvemagitare ndakazvitanga ndiri grade 6 primary apo pataidzira muzvikoro mumagreen shows zevarimi mumichato nemumaparties.
Saka vahombe pavakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vaisazvinzwisisa because zvavaitarisira kuti ndichaita rombe. Handizvo zvakazobuda sekudaro because it school was very very bright and intelligent. Vaitondiseka nekundinyomba ihama nevavakidzani. Not knowing kuti kuseka kwavo kwavaitoita vaitondiwedzera muti we
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurovai?
Vanhu mumusic yangu vari kuitambira zvikuru kupfurikidza nekuya kwanoita kumashows. Uye ndoda kutaura nomukana wekuzivisa vateereri nevatsigiri kuti music wedu uri kuwanikwa kumadifferent platforms akaita seyoutube neapple music.
Tambudziko amuri kusanganawo nawo imi mundima ndeapi?
Mumusic industry tiri kusangana nembunambuna netsekwende, especially vaimbi vasina mazita, maupcoming artists. Kuti music yedu iriri panhepfenyuro dzakasiyana-siyana, unotomwiwa, wosvutiwa, wopfekewa. Saka kana usina mapeperu gari hapana hapana, inofa yakaloda kana usina mari. Chepiri, kushaya mainstruments ekushandisa. Mapromoters akutora vaimbi mukana kupfurikidza nekuoma kwaita zvino munyika. Vachabhadhari zvinobatika.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vahombe Elliot Gwafa vanobatika panhamba dzinoti 079-79-73-445 o paFacebook zvichiwanikwa kuJoburg 4 ways.
Mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira nouwandu hwenyu. Simba rehove riri muvatsigiri vake. Muuye kumashows kwedu kuzotitsigira nouwandu hwenyu.
Chitipaiwo hombe nhasi yeWaza Friday timbovhura pano paStudio 7 timborova magitare.
Kambo kanoda kubuda nakumudariro kanonzi Simbi yebasa. Ndichida kutenda vabiki vechino chirongwa. Vatsigiri nevateereri murara munyasha maita basa nekundipa uno mukana. Ndatenda siyabonga kwarumba ndiyaruva. Thank you so much.
Vahombe mukoma Elliot Gwafa vari parunare muSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kusvika kumagumo kwechirongwa cheutano cheHealth Sector Development Support Project chaitsigirwa neWorld Bank muZimbabwe. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuisika tisenda baku vii.